This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 9, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanofora pamwe chete neveruzhinji muurongwa hwekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika gore rapera itaidza mara.
Hurumende yoronga kudzikisa bhajeti revashandi vayo kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana zvebhajeti rose rehurumende senzira yekukwezva IMF kuti ibatsire Zimbabwe nemari.
Vagari vekubhuera West vochema-chema neuori hwavanoti huri kuitwa mudunhu ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai nasi vabatana nemhuri yemurwiri wekodzero dzevanhu vaItaidza Mara mukucherechedza gore vapambwa ndokutsakatika. Vachitaura paurongwa uhu, vaTsvangirai vati vanhu vemuZimbabwe havafaniri kuzorora kudzamara hurumende yaburitsa vadzamara pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu vose munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda kusanganisira mhuri yekwadzamara vezvematongerwo enyika nevanorwira kodzero dzevanhu vaungana muAfrica Unity Square umo maishandira vaItaidza Mara nevamwe vavo veOccupy Africa Unity Square vachirangarira kupera kwegore vadzamara vatsakatika pedyo nekumba kwavo kuGlenview kwavakapambirwa. Vachitaura pagungano iri vaTsvangirai vati kupambwa kwavadzamara kunoratidza kuti hurumende iri kutadza kuita basa rayo rekuchengetedza vanhu uye iri kupamba avo vane pfungwa dzisingapindirani nedzayo. Vati hurumende yave kutya vanhu nekuda kwekuti yaondonga upfumi uye yaunza nhamo nenzara munyika. VaTsvangirai vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuramba udzvanyiriri hwehurumende pamwe nekuona kuti vadzamara vaburitswa pavari zvisinei kuti vapenyu here kana kuti vakafa. Mumiriri wemhuri yekwadzamara zvakare ari munin'ina wavaItaidza Mara vaParson Dzamara vati chinodiwa nemhuri yavo chete kuti hurumende idzore mukoma wavo sezvo asina chaakatadza.
Dzamara ngaatozwe! Hapana chaakafara! Hapana wakatorera! Hapana wakauraya! Hapana wakaitira chakaipa! Ngaatozwe!
Vati havasi kuzozorora kudzamara zvavari kuda zvaitika. Vaimbove nhengo yeparamende yeZANU PF avo vakadzingwa uye vave kutungamira sangano reYouth Advocates for Reform and Democracy vatemba muliswa vati sangano ravo rinotsigira mabasa aitwa navaItaidza Mara uye vakurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti varwire kodzero dzavo. Vatiwo nhengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa uye vati vave kuzviona iko zvino mushure mokudzingwa kwavo muZANU PF.
Dzimwe nguva kana uri takagara muimba yeparamendi yeye zvatiri kuita chaizvo hapana nekuti kodzero yevanhu haisati yasvika panofange ichisvika. Saka kana wabuda muparamendi unonyatsoona kuti aiwa basa ririko pagiraundi nderekuadvansa mahuman rights evanhu.
Imwe nhengo yekomiti yeSenate inoona nezvekodzero dzevanhu vaMishek Marava vati gungano raitwa nhasi raratidza kuti Zimbabwe inomira nemhuri yekwadzamara uye izvi zvinofanira kusimbisa mhuri iyi.
Mhuri yekwadzamara tinomira nayo, mhuri yekwadzamara tichafa nayo kana tichipera tose nokuda kwemhuri yekwadzamara tichapera tose seZimbabwe ende hakuna ari sefi.
Mushure mekunzwa mashoko kubva kuna vatsvangirai nevamwe mazana nemazana evanhu pamwe navatsvangirai vabva vapinda mumugwagwa vachimba nekutamba vachikurudzira kuti hurumende itsvage nekuburitsa vadzamara. Mumwe wevapinda mumugwagwa ndavatafadzwa mutubuki avo vati havasi kufara nenyaya yekuti hurumende iri kutadza kuwana vaitai dzamara.
Isusu hatisi kuda umwe chihurumende chekutsigirirana, hatisi kuchida. Chete vanhu vanoita basa rekutora vamwe vanhu vachivaviga nokuti vapesana pakutaura kana pakusumudzirana kana kuti pakutaura kuti uyu ndiwe bato rakati, uyu ndiwe bato rakati, kana kuti aramba zvokuti marights ake akanganiswe taramba. Saka tikuti dzamara ndadzoke.
Vadzamara nechikwata chavo cheOccupy Africa Unit Square vairatidzira muAfrica Unit Square vachiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaifanira kusiya basa sezvo vari kutadza kutonga nyika. Izvi ndizvo zviri kuita kuti mhuri yavo pamwe nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vafunge kuti vakapambwa nevasori. Kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti mapurisa nevasori vanofanira kuzivisa mhuri yavadzamara zvavanenge vawana mukutsvaga kwavari kuita vadzamara. Magweta avo nemhuri yavo vanoti hapana zvine musoro zviri kutaurwa nemapurisa. Zvichakadai, mumashoko avo pasvika gore vaitai dzamara vapambwa, muzinda weAmerica muZimbabwe wati America inoshushikana zvikuru nekushayikwa kwavadzamara uye inokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vose kusanganisira dzavadzamara. America inoti bumbiro reZimbabwe rinopa zvizvarwa zvenyika iyi mukana wekuratidzira pachena uye hurumende inofanira kupa vanhu kodzero dzavo dzose. Yakurudzirawo kuti hurumende iongorore mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekutsakatika kwevanhu kuitira kuti vanenge vapara mhosva idzi varangwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana ZANUPF panyaya iyi, asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kushushikana nekushayikwa kwavadzamara. Asi mhuri yavadzamara inoti kushaya hanya kwehurumende panyaya iyi kunoita kuti vafungire kuti vakapambwa nevasori kana vamwe vari muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vavimbisa sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF kuti Zimbabwe ichange yadzikisa mari yebhajeti inobhadharwa vashandi kubva pazvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana panosvika gore ra2019. VaChinamasa vanga vachitaura muHarare nhasi vaine vakuru vechikwata cheIMF chiri munyika kubva musi wa24 kukadzi kusvika musi wa11 kurume. Vari kutungamira chikwata ichi vaDominico Faniza vaudzawo vatori venhau kuti Zimbabwe yakwanisa kuzadzikisa zvimwe zvayakazvitarira kuti inoda kuita mukugadzirisa upfumi.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi kana iyo yaIMF yacho dzinotenderanawo kuti zvimwe zvakavimbiswa neZimbabwe zvekuti ichabhadhara mitero yakaiswa pazvikwereti zvinosvika bhiriyoni imwe chete nemazana masere emadhora muna kubvumbi kunyika nemabhanga ekunze zvichanetsa kuzadzikisa. Kutadza kubhadhara zvikwereti ndiko kwapa kuti Zimbabwe isakweretiswe mari neIMF neWorld Bank. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe uye varichipanga mazano chehurumende Dr. Gift Mugano vanoti zvekudzikisa mari inobhadharwa vashandi vehurumende chete hazvina zvazvinobatsira kana upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka.
Dambudziko rekutona vachinamasa ndereke dambudziko reZimbabwe harisiri rekubereza mari iri kubhadharwa nehurumende kuvashandi. Dambudziko reZimbabwe ndekuti hatina mari yacho pakutanga kubhadhara. Saka tofana kuita, tofana kuita hwaro hunobatsira nyika kuti ione kuwedzera mari yainenge tanga ichiwana kubva kumataxi. Mari yatinoyatagore kubva patakatora mari yatinoe kwenyika itoti maus dollars ainambopfuura pa$4 billion and mukatisa $4 billion ndiyo mari yesaizi yekambani yesouth africa. Saka isusu kwenyika tingaa tichiongana kugarira musangano kuti mari ingaenda ikutapira tsimbi ikushayana mbera nyika yese. So dambudziko redu inoti tofanira kushanda kuti mari iwande. So tikawedzera mari iyoyi tikawedzera mukana kuti une mari tatemeneza kuti mari ikasvika $8 billion tovati tina dambudziko rekuchiona kuti 80% yemari yebhajeti yaenda kumutimakenzi makenzi kani yadambu zikoro kuri waka sata waka bise mashari bisi jani kira bambu ziko mtumapazo urumenda agawanda arida bata waka kutu kwa hizi tumefana hizi zikia wani lakini niki bata wani wani magosu weka mwere kwa ndafoka kwa andishu ndi kutu ingada kutu janguwa kutu kutu mare kuribu kwa mzgori mwere atina mare achu saka ikato jangu makuwa dana makuwa raba ki vatu kwa nenga na kutu 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 mare dere ikena kwa kati hili tatu mare achu nika ingo na ingo na kutu mare agawanda kukujiwaka nika yadendere aki kutu kutu mare kujiwaka mwere kutu mare kutu kana mubacha ingo kana pati na mara unga kutu janguwa kutu 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 na mare mafuta na mare ren doa katiri pa batu na mare mafuta na mare ren kana raya uta sa uta semish saka zikita ora eme na wachi na mase doa kata agire uchumi wana fana kutu janguwa kutu 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 mare kutu 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 kutu.
Saka tichi tarisawo Zimbabwe, Zimbabwe ichienzaniswa one dzimwe nyika pasi rose pa nyaya yeku shandisa mari kana kuti yatingati fiscal discipline iri papi chaizvo
Zimbabwe iri ino pataongorwa kuita neworld economic forum Zimbabwe iri mutop 10 kuratidza kuti Zimbabwe iri kumirangira zvachose iri muwake mbumba kushandisa mari tisikabudi muhono yedu yatinayo yatinoti cash budgeting. Mamiri wetaka tinga kitu kile kina bala ndio atina mara yacho asi tudu kushindirira kuti mara yako ni nani sio mairi pa hiyo saka tudu kwa mbumba saka ati tulifana kuti kisho na ndio kile mtu za kitu cha gona sio kama mara sio mairi ndio tudu mara yao ndio kitu.
Nyanzvi nyadzi zveupfumi uye vachidzidzisa paInvestor of Zimbabwe vari chipanga mazano chehurumende Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuramba zvichisimudza mureza wenyika nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kushanda mumakambani ezvenhau. Chimwe chezvizvarwa ichi ndava Wanda Guchu, ava vari kushandira bepanhau reThe Namibian rinove rimwe remapepanhau makuru emunyika yeNamibia semupepeti wenhau. VaGuchu avakamborairidza muzvikoro zvakasiyana-siyana kumasvingo nemuHarare kusanganisirawo Highfield High. Vakashandawo semutoro wenhau wemapepa akawanda anosanganisira reSunday Mail, Independent neMoto. VaGuchu vanonyorawo zvemapepanhau, vanonyorerawo zvakare mapepanhau makuru anoti reChinua rekuChina pamwe neAfrican Independent rinove bepanhau rakaparurwa mwedzi mishoma yadarika muSouth Africa richitarisa zviri kuitika muAfrica yose. Vane mabhuku maviri avakanyorawo anoti My Children, My Home neSketches of High Density Life pamwe nemitambo yakawanda yavanonyora. Nhasi muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita rombo rakanaka rekubata vaGuchu kuti tikurukure navo.
Chakaita kuti ndibve kumusha muna 2007 pakatanga kunetsa zvinhu. Mari yanga iri kuti kana ukakwira kombi kubva kumba kusendi kuenda kubasi, manheru kana wodzokera kumba inenge yachinja, inenge yaimwe mari. Plus waiti kana ukatambira mari kubhengi ukanonoka kuenda, waunozoenda mari yaunonotora ikoko inenge isisiri chinhu. Saka kuchinja-chinja kwemutengo kwakanga kuchiitika nokusagadzikana kwezvinhu, nokungoona kunenetsa kuti unenge uine vana vanoda kuenda kuchikoro, unenge uine vanhu vanenge vaida kuchengetwa. Saka ndakangoona kuti kurama ndakagara ndakazvipaka semotikari yakaponja zvanga zvisingashande. Saka kuti kunenetsa kwakanga kuchiita nyaya dzoupfumi iko ikoko, pakangotanga kungodonha mari yekuti yanga isisatengi, yanga isisarevechi, yanga isingareve chinhu. Saka ndakangofunga kuti hano zviri nanani kuti ndidini ndiende ndombonomira-mira ndiri kumwe pamwe zvinhu zvangu zvingangoita.
Saka muri kuona zvinhu zviri sei kuNamibia ikoko?
KuNamibia kuri nani, because ndakambogara kuUK. KuUK ndakaenda ndichida kuita basa rodzidzisi but ndakaona zvanga zvisingakwanisike.
Tinoona kuti ikoko mave munyaya dzekutorwa kwenhau, muri news editor webepanhau reThe Namibian. Chii chakaita kuti muzofunga kupinda munyaya dzenhau muchisiya zveudzidzisi?
Ini ndingati pandakaenda kunodzidzira kuita udzidzisi ndakanga ndichinyora Saka chakatanga kuitwirika ndechekuti ndaida kuita kosi yaikwanisa kundichengeta. Saka ndobva ndaenda kunotrena kuGweru Teachers College. But ndakanga ndichiita zvese kudzidzisa nokunyora, kudzidzisa nokunyonyora.
Tinoonawo kuti vaGuchu munyori wemabhuku ndinyanduri uyu. Munozvifambisa sei?
Chakaitika ndechekuti mabhuku angu maviri ekutanga Sketches of Identity Life nerimwe ra 2007. Ndakashandisa nyaya pfupi dzandainyorera kusandemero kubvira 1991 kusvika 1997. Saka ndakangodziunganidza. Asi ndine mitatambo 2 yakabuda futi yakaitwa kuTheatre in the Park.
Ndopedzisawo nekubvunza kuti vaGuchu vane zvirongwa zvavari kuitawo here zvekubatsira vangave vanhu vari kumusha kana iko kuNamibia?
Ndinobatsira vanhu, ndinokudzidzisa vatapi venhau, ndinotsvagwa kakawanda wanda ndichiita maworkshops navo. Kumusha ndinenge ndaane makore 2 kana 3 ndisati ndasvikako kubva zvakafara mai vangu. Saka ndakangoti ndovandakanga ndichiendera kumba, iko zvinezvi kana ndikaenda hakuna anenge ariko. Asi hazvirevoti ndakabva ndavhara chi. Vanhu variko kumusha ndotaura navo, kana vane zvavanenge vaida kubatsirwa ndobatsira pandinenge ndichikwanisa. Asi chiripo ndechekuti upenyu chaihwo chaihwo pari zvino nemagariro acho kwaunenge uri ndokunenge kwatori chi kumusha. Saka upfumi hwako hwaunenge uchiita uchiunganidza unenge wakutounganidzira panzvimbo, ende zvinenge zvichizouya mangwana unenge uchingozoonawo kuti zvinenge zvichifamba sei.
Vanga vari vaWanda Guchu vano vechizvarwa cheZimbabwe chiri kuNamibia vari parunare kuVindok kuNamibia kwakare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mapurisa emFrance apinda zvinechisimba ndokusecha mahofisi esangano renhabvu repasi rose reFIFA ari muParis, achida kuwana umbowo hwekushandisa mukuferefeta zviri kupomerwa vaimbova mutungamiri weFIFA Sepp Blatter. Mapurisa emuSwitzerland ayo ari kushanda nemapurisa emFrance anoti ari kutsvaga umbowo hwemari yakabhadharwa pakati pavaBlatter nevaimbova mutungamiri weFIFA muEurope vaMichel Platini. Mari iyi inosvika mamiriyoni maviri emadhora uye yakapiwa vaPlatini muna 2011 mushure mekunge vaBlatter vabvumirana nazvo. VaBlatter navaPlatini vakabviswa pazvirango zvavo uye vakabhanwa kuti vasave nechekuita munyaya dzenhabvu kwemakore matanhatu. Asi varume vaviri ava vanoti havana mhosva dzavari kupomerwa idzi.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo vanoti vakazvipira kuti vawane kune aimbove mushandi weFBI vaRobert Levinson ava vakatsakatika muIran muna 2007. Mugwaro raburitswa panguva yekucherechedza kutsakatika kwavaLevinson, vaKerry vati hurumende yeTeheran yakavimbisa kushanda neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheAmerica ichichiwanikwe kwachiri. Bazi rematikiti vamuAmerica raburitsawo mashoko richiti Amerika iri kufadzwa zvikuru nemushandira pamwe neIran mukutsvaga vaLevinson.
Vagari vekubwera West vanoti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa kuzvipatara uko vanonzi vatenge mishonga yekurapa iyo inosungirwa kunge ichipiwa pachena kuvazhinji vanoshaya. Vagari ava vanotivo vanopedza nguva yakareba vari pachipatara vachitadza kurapwa. Mutoreri wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vanoti nguva zhinji havawani batsiro yavanotarisira kubva kumapazi akasiyana-siyana ehurumende, asi vanoti chioko muhomwe chiri kutsviriridza kwazvo munharaunda mavo zvinosanganisira muzvipatara, muzvikoro uye nemunogoverwa zvekudya. Vapo Makovise, mugari wemunharaunda yaSabuku Makovise ekoBuera West. VaMakovise vanoti vanhu vakawanda havazi kuwana batsiro kubva muzvipatara nenguva yakakodzera. VaMakovise vanoti kunze kwekuzvipatara kwavasiri kuwana batsiro. Chikafu chehurumende chiri kugoverwa chakanangana nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Ya, kunoku hatisi kunyatsogutsikana nenyaya dzemabatirwo ari kuita vanhu munharaunda. Ndichitaura kudaro inyaya dzeservice delivery. Kuti paservice delivery vanhu vanoexpecta kuwana zvinhu zvavanenge vari vakatarisirwa kunge vanowana, but havasi kuzviwana nenguva yacho yavakatarisirwa. Iri nyaya yeuhori. Ndichitaurira izvozvi izvi ndiri kutaura panyaya ye tine bazi yezvinezvi resocial service riri kupa vanhu vasina zvavanokwanisa kubatsirikana nazvo kuti vabatsirikane nechikafu. Chingave chishoma zvacho, but tiri kunzi ngachibatsire vanhu vari kunyanya kutambura zvakanyanya. Asi handiwo muono watiri kuona nawo.
Sekuru Tongai Mika, mumwe mugari wemubhuku rekwa Makuvise kubwira West kwakare. Sekuru Mika vanoti varwere vari kushaya vari pazvipatara vachishaya rubatsiro nenguva.
Dambudziko vanhu vari vari muraino asina kushandi, asina kurapiwa. Vachiona kuti munhu wauya nehwirubhara achisundwa, ivo vandofuratira kutomberezwa kuti itai wobva ikoko wanika munhu afa.
Mugari wemunzvimbo iyi Ambuya Lina Denga vanochemawo nenyaya yehuori. Ambuya Denga vanoti muzvipatara mavatemesa musoro.
Kuservisi inoitwa kuchipatara kuvarwere vanenge vauya. Munhu anomukira makuseni achiti ndikamukirawo makuseni chakasira kuseviwa nekudzoka kumba sezvo kuine nzara kusati kwapisa. Asi unoona nguva yacho inotirebei munhu achingori palaini kusvika adzoka kana kuma5. Ende zvimwe zvinoitika uori hwacho ndohunotonyanya. Unobva kuchipatara nhasi unonzi mapiritsa hakuna, anotevera mangwana unonzwa chiti ini ndaawana. Wofunza kuti kuindai vako nezuro ndakashayiwa wani, imi maawana sei? Saka wozongoona kuti chaakutongoshanda chikamalism neback door.
Amai Winet Munemo avo vanogarawo kwaMakuvise vanoti mishonga kuzvipatara iri kutengeswa nevakoti uye vashandi vemuzvipatara nerweseri.
Mazvita henyu, nokuti ndingava ini yanga vahama yangu yandaendaenda nayo yatova matambudziko mazhinji. Kuzotaura kudai une wasangana nazvo kaviri kana katatu, unoenda pamuramenda uchida mapiritsi unonzi mapiritsi hamuna. Asi vokuudza ivo kuti kana muine mari indai pafamasi yakati kana kuti pasejari paprivate clinic iri pakati, wonosvika wawana mapiritsi aya. Wotarisa mapiritsi aunenge wanyorerwa anenge akatowanda, apa unenge uchida pamwe unomwa mhando nhatu pamwedzi. Saka unobva watongoona kuti saka uri hwakuitika vakutora manesi mapiritsi muchipatara vachinesa masejari avo kuti vanhu vabhadhare kuti ivo vaite mari.
Amai Lucia Gomo vanoti madzimai akawanda anenge akazvitakura ari kusanganawo nematambudziko ekudhurirwa nemishonga apo vanenge vaenda kunosunungukira muzvipatara kunyanya pamurambinda district hospital.
Tine matambudziko ekuti semadzimai pamwe unogona kunge wakazvitakura wonzi enda kwamurambinda ndochipatara chikuru chatinacho. Asi wavaikoko mari dzaunozosangana nadzo kunzi ubhadhare wasununguka dzakawandisa zvekuti ukona kudzibhadhara. Dzemubhedha waunoshandisa iwo dzine dziripo futi, zvounogona kugara kana 6 months urimo nemwana mucheche usati waenda kumba.
Sekuru Gondai Mere avo vanogarawo kubwira West vanoti chinono chakanyanyisa pavashandi vemuzvipatara apo panenge pakangozara nguva zhinji pasina chiri kuitwa.
Vanongoda kuona makaita mudungu makaga makazara ipapo uori hwepahospitari kana kuti vanoti apa bhadhari hwere. Saka vachiunganidza vanhu kudaro kadai vapagona kuti pawane mutungamiriri anogona kuti pakliniki pasazara vanhu.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nachiremba mukuru wedunhu remanikaland Dr. Patron Mafaune avo vanzi vange vasiri pabasa. Hatinawo kukwanisa kunzwa kumumiriri wedunhu iri muparamende vaOliver Mandipaka kuti tinzwe kuti vachagadzirisa sei dambudziko rakatarisana nevagari vemubwera West. Ndakamirira Studio 7 kubwera West, ndini Lweda Moyo.
Pasi rose richange richicherechedza zuva revanhu vanonetsekana nechirwere cheitsvo. Izvi zvichange zvichiitikawo muZimbabwe mangwana umo muchaitwa mitambo miviri kuHarare Hospital nekuchitungwiza Central Hospital. Mukuru weZimbabwe Kidney Foundation Dr. Obedaya Moyo vaudza chioneso jani weStudio 7 kuti mangwana izuva rekucherechedza kupararira kuri kuita zvirwere zveitsvo.
Tichipemberera zuva repasi rose rekurangarira varwere vanorwara neto takaronga kuti vanhu vosangana kuHarare Hospital nevamwe vachasangana kuChitungwiza Central Hospital kuti tichange tichinge tichidaidzawo vana vechikoro nevezvikoro zviri padhuze vashoma vanouyawo kuti vadzidziswe nezvechirwere ichochi kuti chinokwanisa kutanga mavari vana. Togodaidza manesi ese vakadzidzira zvekurapa zveitsvo vachange varipo nemachiremba vachange vachitaura pamusangano iwoyo pakusangana iko.
Pane zvamakaronga here kuchipatara kwenyu?
Toda kuti vadzidzewo vana vazive nezvazive nezvechirwere ichi vauye vachionawo vachitaridzwawo mishini yacho vachitaurwawo nzi zvinotestwa sei vachitaridzwa kuti mabhipi anotorwa sei ndo zvatiri kuronga mangwana.
Todzivirira sei chirwere ichi?
Chirwere ichi madziviriro acho ndechekutoti vanhu munee muchitokwanisa kudzidza muchiona kuti vana vacho ivava vari kurwara nei sekuti zvimwe zvinoitika ndezvongoti mwana anongouya haachanyatsokuzikanwa kunzi ari kutorwara nechirwere cheitsvo. Saka pane zvirwere zvezvinoita kuti munhu azopedzisira aane chirwere cheitsvo zvakawanda. Chekutanga chatinotoziva ndechekuti pane vamwe vana vanotozvarwa vasina itsvo dzacho. Kana umwe angazvarwa ane itsvo 1 kana kuti dzinenge dziri 2 imwe yacho isingashandi saka vatova dambudziko iroro vanotopedzisira vakutorwara netsvo okura achingodaro achingorwara netsvo. Kwozouya vamwewo vana futi vanorwara nechirwere ichochi chichinge chiri chinopinda mudzinza vabereki vake votisiyira kwaari iye achazosiyirawo kuvana vake kuvazukuru vake zvichifamba zvakadaro.
Mukuru weZimbabwe Kidney Foundation Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare naChioniso Jani weStudio 7.
Sangano renhabvu reZifa ramisa basa nhengo yebhodhi vaedzai kasina uyo nevamwe vatambi pamwe nevamwe nemumwe aimborairidza chikwata ichi Ian Gorowa vachivapomera mhosva yekuda kutengesa mimwe mitambo vachiita zveuori nevamwe vanhu vekuAsia. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganyauye abata vanoongorora nhau dzemitambo vaFabian Mahembe.
Nyaya dzeuori dziri kutaurika idzi dzatotirovesa nehana chaizvo vatigiri venhabvu munyika nekuti taitombofunga kuti zvapera akusinyapenda tinotanga kuaechikwata chedu chemaorians saka izvi zvatikatyamadza tikuita kunge tiri kurota kunge tangonzwa kuti aiwa chimukai kurota kuya kwapera zvatirovesa hana.
Semaziviro enyu zviri kunzi chii chaizvo chiri kuitika?
Kunyatsotinetsei mabudiro ayaita asi semaziviro angu zvamazwana asanyatsozivikanwa nekuoma kwakaita zvinhu munyika pamwe chokwadi pamwe nhema zvekuti apa tangochimira kuti tinyatsoona kuti zvinobuda zvakamira sei.
Pane zvamanzwa zvambuburitswa here nesangano reZifa nekuti nhasi vaita ivo press conference vachitaura kuti zvinhu zvakamira sei?
Hongu tanzwa mukuru wedu weZifa president Dr. Simbi Chiyangwa vachitaura ivo kuti vane umbowo hwakakurisa chaihwo hunotodarika umbowo hwanga uripo panguva yeAsia kwedu nekuti pavanhu vari kunzi vanga vaida kutengesa mitambo avo pabuda munin'ina wemukomana akamboita basa iri ari kusevha muchitokisi pari zvino kumhiri kwemakungwa ikoko kusingapore.
Ava vanga vari vanoona nezvenhau dzemitambo vaFabian Mahembe vachitaura vari parunhare muHarare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanofora pamwe chete neveruzhinji muurongwa hwekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitai dzamara.
Hurumende yoronga kudzikisa bhajeti revashandi vayo kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana mugore rinouya.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM apo tiri kutarisa nenyaya yekupambwa kwavadzamara nezuva ranhasi rekucherechedza kusvitsa kwavo gore.
anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC
nenwenyu Blessing Zulu toksia emina Chris Kande na Marvelous Mhlanganya uye.